tafambira kuzoudza vanhu vari kunoku nemaproducts atinawo kuSteward Bank anoenderana nevari kudiaspora kunoku. Tafambira kuti tizonzwawo zvichemo zvavo, timbonzwawo mararamiro avo zvavanotarisira kunge tichiita tiri kuZimbabwe. Uye tafambira also kuti titengese mamortgages atinawo, nekungonzwa kuti vanhu pavanoda kudzokera kumba vanoda kudzokera vakabatei, zvavari kuda kuziva, tinoshanda sei tiri pamwe chete kuti tibatsire nyika yedu.
Pari zvino muri kupi uyezve chirongwa chenyu muchange muri kuchiita rini?
Takatangira kuDC, kuWashington DC ndokwatakasvikira. Zvinozvi tiri kuDallas, Texas. Tiri kuDallas, Texas tichangosvika. Tine event yatiroda kuita musi weSaturday, ndo yatiri kugadzira kuti tisangane nemaZimbabweans anogara munharaunda yekunoku, tichitaura tichivaudza zvatauya nazvo, tichivaudza zvatiri kutarisira uye tichizonzwawo zvavanotarisira kubva kwatiri isusu tinoshanda kuZimbabwe.
Zviri nyore here kuti munhu awanike iye achivhura yatingati iye bank account kana kuti bhuku rekuZimbabwe achishandisa bhanga renyu?
Zviri nyore chaizvo. Ndo zvimwe zvachona zvatanga tichishanda tichibika munguva yese. Zvava nyore kuvhura bank account yeSteward Bank nekuti zvatakaita takagadzira yatinoti app application inowanikwa pafone. Kana wadownloada app iyi, ndo inokwanisa kukubatsira kuti uvhure account neSteward Bank. Inokwanisa also kuti utarise zviri kuitwa neSteward Bank kuZimbabwe. Inokwanisa kuti ukwanise kutumira mari kune vari kumusha paapp ipapo, uyezve kuti ungoziva nhau dzinenge dzichiitika kuSteward Bank kuti mazuva ano vambori neiko, vari kutengeseiko uye chiri kuita mari. Zvese zvatiri kuita takakwanisa kuzvisa paapp iyoyo.
Kupanyaya pekutenga dzimba zvinofamba.
Ndo zvimwe zvatiri kunyanyofara chaizvo nazvo, munoziva kuti takati chinonyanyoda vanhu vari kunoku zvamuri kushandira. Vanhu vari kuti tikadzokera kumusha tosvikoloja here, tosvikoita sei? Saka ndo panga pane dambudziko guru, ende takaona ipapo pachirwadza vazhinji vari kushanda kunoku. Nofunga imi munokwanisa kuzvireururawo kuti zvechokwadi munhu wese akatarisira kuti paanodzokera kumusha asvikirewo ane musha wake ega, kwete kusvikodzokera kwevabereki kana vaigara navo. Saka ndosaka tanga kupa mamortgages zvireruke kune vari kutarisira kudzokera kumusha, zvireruke kune vanochengeta vari kumusha, vanhu vavachengetere vari panzvimbo yavo. Saka takupa dzimba idzi, tinodzipa nekutora mortgage kubva kwatiri, ende zvinhu zvakareruka chaizvo kuwana mortgage kwatiri. Zvakare tinogona kutanga kutaura nezvazvo paapp iya yandataura kuti munhu ngaadownload. Munhu anogona kutanga kubvunza kuti ndoita sei, izvii zvinodiwa pamortgage, zvatinoda zvese takazviunganidza ipapo munhu anozviwana. Kana usingade kutaura nesu uchishandisa app, unogona kutumira iri tsamba kwatiri paemail yedu uchibvunza kuti ndoita sei kuti ndiwane mortgage kubva kwamuri. Ndo zvimwe futi zvatinoitira. And uyezve kumwe kureruka kwazvo kwazvinoita ndezvekuti zuva rawatumira kwatiri uchiti inini ndoda kutorawo mortgage kuSteward Bank, ukatipa mapepa atinoda, tinobva takukalkuletera ipapo zuva rimwe chete rokuti musati matsvaga imba, imi munokwalifaya mari yakati, zvekuti unozopinda kunotsvaga imba wakuziva mari yaunowana kubva kuSteward Bank. Izvi unozviitwa nezuva rimwe chete iroro. Ende kana wazowana imba yauri kuda, wozotipa mamwe mapepa achona anodiwa kuti tichitanga kuita sei kuprocessa mortgage yako. Saka hazvina kuomaba kuti ukwanise kuwana mortgage kubva kwatiri.
App inonzi chii uyezve inowanikwa papi?
App inonzi Square World app. Saka nekuti maapp akawanda, zvinenge zviri zvichikurudzirwa kuti munhu anoti Steward Bank Square World app. Square ndeyekuchikoro chaiyo yebox. Saka Steward Bank Square World app ndo yauno downloada pa Google Play Store kana pa App Store sezvandataura, zvichienderana nefoni yako yaunenge uchishandisa.